Muzukuru wavasivanda Belinda Chivije au za Studio 7 kuti vasivanda vairwara neshuga izvo zvakaita kuti itsvo dzavo dzitadze kushanda. Anoti vasivanda vakaendeswa kuchipatara nemusi wechitatu apo utano hwavo hwakaramba huchidzikira.
Saka patakabva pavisiting hour yemanheru takamba tanzi nachiremba tiva transfer vachinoitwa dialysis. Patakasvika takamba isisi takamba taenda kuavenues. Yeah, I need to go to Avenues Clinic. But I got shika ku Avenues Clinic to get a paperwork and everything. Ambulance in by 2 minutes, you know, at 12 o'clock, say baby. Kutivachu ya ku the Avenues Clinic. Saka tichi wa ambulance ichi shika. Wakamba wanzi wa shaika. Wari mu ambulance. And I chilimba wakati wambo try ogwa resuscitate, but shakaramba.
Muzvare Chivije au the Studio 7 kuti vasivanda vacharadzikwa kumusha kwavo kuzvichemo kuchivhu nemusi wechitatu.
Tichiziva kuti mangwana bhodhi ichasimuka kubva kuno kuHarare ichienda kumusha kuchivhu, then yonorara musi wechipiri vozomuka vachiviga musi wechitatu.
Sangano reMedia Alliance of Zimbabwe kana kuti MAZ ratirarasikirwa zvikuru nekushaya kwavasivanda, richiti munhu aifarira basa rake zvakanyanya uye achifarira nyaya dzemimhanzi nemitambo. Mazi yativo vasivanda munhu akaita basa guru panyaya dzekukurudzira kuvandudzwa kwemitemo yokutapwa kwenhau munyika. Vari mumasangano akaita seMAZ, National Editors Forum pamwe neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe. Vasivanda avo vange vave nemakore anodarika 25 vari mubasa rekutapa nhau, munhu wairemekedzwa nenyaya yekudzidzisa vatapi vechidiki basa. Varegan Mashavave ndemumwe vatapi venhau anoti akadzidziswa zvakawanda navasivanda.
Maxus Banda angari andikati one of the senior editors atatasara nawo mujournalism fraternity. Saka kushaya kwaita vasivanda Gabriel uchanetsa kuzadzisa, vaigona kunyora uye angari munhu aida kudzidzisa vechidiki vachangopinda mujournalism. Saka tarasikirwa zvikuru, ndinongoti mhuri yekuvasivanda tiri kuchema nemi nekushayika kwaita mukoma Max.
Imwe nhengo yekomiti yeNational Editors Forum vaBarnabas Tondlana vatsanangurawo mufi semunhu aive akazvininipisa. Mutungamiriri weZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chideme vativo vasivanda ndemumwe vapepeti venhau vakuru vange vasara munyika uye vange vakatarisira kuti vasivanda vaende kunodzidzisa kutapwa kwenhau mumayunivhesiti.
Maxwell anga ari munyori uye mufundisi wevatapi venhau vakawanda. Kune vatapi venhau vakawanda vari kupa uchapupu hwekuti vakapfuura nemaoko aMaxwell. Vamwe vachona vatoo maedita kumapepanhau avanoshandira, vamwe vachona vatore mapepanhau avoo avakaita zvichibudikidza nekupfuura nemaoko maMaxwell.
Vasivanda avo vange vave nemakore 53 ekuberekwa vakatanga basa rekutapa nhau muna 1994 uye vakashandira mapepanhau akawanda vasati vaenda kuDaily News. Vasiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.